Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri ndira 29/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muchungamiri weMDC vaNelson Chamisa nhasi vakumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya yeZimbabwe zvichitevera kusungwa nemapurisa kuri kuramba kuchitwa vanhu. Magweta anoratidzira muHarare achinyunyuta nekwanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevasungwa pamwe nokutorwa kwebundiro remitemo yenyika. Pastor Ivan Mawarire vanopiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nhasi vakumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya yeZimbabwe zvichitevera kusungwa nemapurisa kuri kuramba kuchitwa vanhu vanosanganisirawo nhengo dzebato ravo mushure mekuratidzira kwakaitika munyika masvondo maviri adarika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House nhasi vachamisa vakurudzira masangano ekunze akaita sesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica, reSouthern African Development Community SADC, pamwe nesangano renyika dzose dziri muAfrica, reAfrican Union AU, kuti asarambe akapeta maoko veruzhinji vashungurudzwa munyika nehurumende yava Emmerson Mnangagwa. Vachamisa vati huwandu hwevanhu vafa kusvika pari nhasi huri kuramba huchikura zvitevera kupfurwa kunonzi kwakaitwa vanhu nemasoja, uye zvinonziwo vanhu vane chitsama vakabatwa chibharo pavaipindirwa mudzimba vachirohwa nevanhu vainge vakapfeka mbatya dzechiuto uye vaine pfuti.
Isu takukumbira dzimwe nyika dzichipindira muZimbabwe maita dambudziko guru. Dambudziko raitika ndere kuurawa kwevanhu nemasoja. Dambudziko raitika ndere kurepwa kwevanhu madzimai, kuparadzwa kwevechidiki kunyanya mayouth nevamwe vachitoenda kuchikoro vari kukuvadzwa. Tine vakaurawa mudarika 12 pane mazita atinawo. Tine vakakuvadzwa mudarika 41 nemasere. Tine vakakuvadzwa vari muzvipatara vanosvika mazana nemazana. Toitawo vakasungwa vane svika mazana masere kurakidza kuti chiitiko ichi chakatooma. Tine umwe atofa nhasi anga achivigwa kumbare akarohwa nemasoja pavhiki iyo inoyi.
Vachamisa vanoti zviri kuitika munyika zvinotoda nhaurirano kuti zvipere.
Takavaudza kuti munyika muno munoda nhaurirano. Nyika inofanira kutaurirana, vanhu voonesana, tova nerunyararo norugare, togadzirisa kuti vanhu vasaurawa, togadzirisa upfumi hwenyika hufambe, togadzirisa kuti muve nerugare nebudiriro. Zvese zvinogoneka kuitika chete kana tichinge tagara pamwe chete, taonesana sevanhu pamwe chete.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo harisi kufara nekushungurudzwa kweveruzhinji pamwe nenhengo dzaro idzo dzinonzi dzakasungwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Vachamisa vati kuratidzira kwakaitwa neveruzhinji uko kwakadeedzerwa nesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions hakunei nebato ravo, vachiti sebato vacharatidzira kana nguva yakwana.
wangu mnyaya kusungwa ili kuitwa nengo tino tambuzika shukuru nukuti trukona kutikungo da kuparaza musangani wari kutuaga mbambo zedu wari kutuaga waka simba wedu kunyanyanya wana organizing secretary spokesperson misangano wedu kutungo waka parazo izuri kuitwa kuma province kuma districts wari kungono tora munu kwete kutapara mosa asingoti mosa yako kuwa MDC ahenga vinyika inoti inenge ichingoparadza vanhu vebato rimwe chete izvozvo izvo kutoti zvinhu zvofanira kunge zvichionekwa nekuti pakushandiswa mutemo sechombo kuparadza vanenge vachionekwa sokuti vari kubudisa mashoko ezvakaipa zviri kuitika munyika.
Asi hurumende inoti kuratidzira uku kwakarongwa neMDC ichishanda nemadzahwira ayo. Hatina kukwanisa kutaura nevatungamiri veSADC neAU kutinzwe pamire masangano avo panyaya iyi. Asi mutauriri wemapurisa Commissioner Cherit Charamba vaudza vatori venhau pamuzinda wemapurisa kuti mapurisa ari kusunga vanhu mushure mekuferefeta. Amai Charamba vatiwo mapurisa ari kuitawo basa ravo nemazvo pasina divi raakarerekera.
Munhu wese aisungwa nemapurisa ane chekuita nechaakaita panguva yecivil unrest yakaitika. Vanhu vane zvakawanda zvavakaita. Mumwe akakurudzira kuti ngakuitwe noise, mumwe akakurudzirawo kuti lutai, mumwe akaluta, mumwe akapisa, mumwe akadii. Asi takasunga wese ane chekuita nemhosva, takasunga. Takasunga vebhazi vakapisa bhazi rekunotoniriya havazi MDC ZANU-PF varimo muchizarira, mumwe akatotongerwa 5 years. Uyezve veMDC vachona vanenge vakaitawo zvavakaita. Munhu wese ari kusungirwa mhosva yake yakapara. Hatitarise kuti uri webato ripi kana kuti uri webato ripi, asi mhosva ndiyo inongonangana newe. Ende kana usina mhosva hatisi kumbunyikidza munhu, anoenda kukoti. Ende koti iriko pakunanganidza umbowo nemapurisa kuti umbowo uyu uri unoita here kuti munhu uyu aende kujeri kana kuti kwete.
Panyaya yekubatwa chibharo kunonzi kwakaitwa vanhu nemauto, amai Charamba vakurudzira vose vakawirwa netsekwende iyi kuti vanomhanara kumapurisa kana kuenda kumasangano akazvimirira anorwira kodzero dzevanhukadzi.
Semapurisa isu tiri kukurudzira kuti vanhu vese vakabatwa chibharo kana kuti vakabatwa zvisirizvo munguva pfupi yapfuurai, tinokushuwirai tapota uyai muzomhanara kumapurisa.
Vamunangagwa vakaburitsa mashoko svondo rapera ekuti vechiuto vose vakapara mhosva mukuratidzira kwakaitika uku vanofanirwa kusungwa votorerwa matanho akasimba. Zvichakadai, amai Charamba vanoti pano mumwe munhu wavasina kudoma nezita akasungwa nezuro achidhindisa chitupa chechisoja muHarare, uye mumwe akasungwa akapfeka yunifomu yechisoja asi asiri musoja. Vanhu vanodarika chiuru vakasungwa mhirizhonga yakaitika, uye vazhinji vavo vari mutirongo mushure mekunyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Sangano reAmnesty International rakakurudzira kuti hurumende igadzirise nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu, uko sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rakatiwo pasvika zvino munyika pava kuda kuti United Nations, SADC neAU dzipindire sezvo mauto nemapurisa emuZimbabwe ari kupinza zvematongerwo enyika mukuita basa ravo. Pavanhu vari muusungwa pane vana vari pasi pezera vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga, uye vari kunzi vachatongwa sevanhu vabva zera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Nyanzvi dzematongerwo enyika dzinoti Zimbabwe iri parumana nzombe sezvo zviri pachena kuti hapana nhaurirano dzingaitwa pakati pemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nemutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa. ZANU-PF yakabuda pachena ichiti haina chido chekupinda munhaurirano nebato reMDC. Izvi zviri kuitika panguva iyo nhengo dzeANC yemuSouth Africa dziri munyika dzichiita hurukuro neZANU-PF. Bato rinopikisa reDemocratic Alliance rekuSouth Africa nezuro rakatiwo richasvitsa gakava reZimbabwe kuInternational Criminal Court pamwe nekuUnited Nations kuti patorwe matano. Hatina kunzwa divi rehurumende nezvenyaya iyi, asi Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa kuTshwane University kuSouth Africa Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Hongu zviri kuitika izvi makakatanwa ari kuva machendera mberi
pakati pe ZANPF inovabato rikutonga Zimbabwe ne MDC Alliance inovabato guru rikupikisa anosiya Zimbabwe iri parumanamzombe ndikudaro nekuti makakatanwa aya asikutanga nasi pakanga paina vamugabe vari mutungamiriro wezanupf vatangira vari mutungamiriro wemdc takaona makakatanwa aya kubva 2000 kusvika pazosiya vamugabe basa zvaii zvakaitika pamakakatanwa aya ndezvekuti zimbabwe yakaramba ichingonyura ichingonyura mumatope ichingonyura nhamo yevana vezimbabwe ichingowedzera saka hazvimbonyanyosiyane nezvaakuitika iye zvinezvi ndozviya zvinonzi pachirungu vakuzvisa muchishona nzou mbiri padzinorwa huswa ndo hunotsokodzerwa saka vana vezimbabwe ndo huswa huri kutsokodzerwa nenzou mbiri dzinonzi ZANPF neMDC
iyo ANC yauyawo munyika nhasi iyo ingaunze huremu neudzamu hwerubatsiro rwakadii mumamiriro akaita zvinhu
ANC inounza udzamu neuremu hwakati nekuti ANC ngatirangarire kuti inoremekedzwa nezanupf mapato ese akarwira rusununguko hwenyika dzavo dziri mbiri saka vane kakuremekedzana kavanoita
muri kuona here senyaya yenhaurirano iyi iri kutaurwa munoona here zviri zvinhu zvichagona kuzadzisika nemamiriro akaita zviniko zvino
nhaurirano idzi dzinogona kutinetsei dzinogona kuzoitika hanzo pamberi apo asi pari zvino pane makakatanwa akanyanya pakati pemapato maviri anoti riri kutonga rezanupf nerinopikisa guru MDC Alliance
avo vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTshwane University kuSouth Africa Dr. Ricky Mkonza vachitaura naEvans Zininga weStudio 7 vari parunhare vari kuSouth Africa. Magweta aratidzira muHarare nhasi achinyunyuta nekwaanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevasungwa pamwe nokutyorwa kwebumbiro remitemo yenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Magweta aya aratidzira kubva pamuzinda weLaw Society of Zimbabwe kusvika kudare reConstitutional Court achiti haasi kufara nezviri kuitika kumataredzi mhosva kubva patanga kuratidzira kwemazuva matatu kwakaitwa neveruzhinji masvondo maviri apfuura. Rimwe remagweta aya vaBlessing Gwizo vati magweta ari kunyunyuta kuti vatongi vedzimhosva havasi kutonga mhosva vakazvimirira vachiti mutongo uri kungopiwa mumwe chete pavanhu vose vakasungwa. Rimwe remagweta aya uye vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaBlessing Gorejena vati vari kushunguruzwa nenyaya yekuti magweta mazhinji haasi kupiwa mukana wekumirira nemazvo vanhu vakasungwa. Rimwe gweta ranga riri mukuratidzira kwanhasi vaAugustine Borerwe vati mafambiro ari kuita nyaya dzevasungwa ava hadzisi kujekeswa.
Shanda nebumbiro remuchemo rinotengesheka kuzvimbo zvevanhu tese nyangwe munhu anenge ari munhu anenge aine kodzero.
Muzvare Jesse Majome avo varatidzirawo nhasi vati zvakakosha kuti munhu wese ave pasi pemutemo. Vati nyaya dzevakaratidzira idzi dziri kuchuchiswa chimbi chimbi uye vanhu vachirambidzwa kubvisa mari yechibatiso.
Nosaura kuti hapana munhu ari kunze kwemutemo kana ari pamusoro pemutemo. Munhu wese anofanira kutevedzera mutemo uyezve zvese zvinoitwa. zvinoitwa zvinoitwa kugadzirisa zvinoitwa maerana nemutemo tatikuneseka nekuti pari zvino panenge zvinenge zvatsvetwa parutsi maonero atiri kuita kutongwa kuri kuitwa nyaya dzevanhu kunyanyisisa vabunzo vakasungwa vari kupomerwa mhosva yekunge vanhu vaita mhirizhonga yakati mhirizhonga kana kumiswa kwakaitwa kumbozhwa zimbabwe mazuva apfuura pari kumhanyiswa zvisati zvamboonekwa
vazorodzai dumbura vatiwo ibasa ravo semagweta kuona kuti vanhu vari kubatwa zvakanaka here kana kuti kwete uye kuti mutemo uri kutevedzerwa vati kurohwa kwevanhu nemasoja mushure mekuratidzira zvinhu zvinofanirwa kushorwa zvikuru uye kuti zviongororwe sezvo mauto asina mvumo yekusunga kana kuchengetedza munhuwo zvake magweta aya achitungamirwa negweta guru rine mukurumbira munyika amai Beatrice Mutetwa vasvitsa gwaro renyunyuto kumabharani mukuru wedare resupreme neconstitutional court kuitira kuti risvitswe kumutongi mukuru wematare edzimhosva ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Pastor Ivan Mawarire vapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso nedare repamusoro. VaMawarire vakasungwa masvondo maviri apfuura vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende zvichitevera mashoko avanonzi vakaisa pasocial media vachikurudzira vanhu kuti vasaende kumabasa. Asi VaMawarire vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Ukuwo murongi wemisangano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vanzi vabvisiwewo mazana mashanu emadhara semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muVenezuela vaJuan Guaido avo vari kuzviti ndiwo mutungamiri wenyika akasarudzwa nevanhu vanoti vane chivimbo chekuti panogona kuva nekutambidzana masimba murunyararo nava Nicolas Maduro. Shamwari yenguva yakareba yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaRoger Stone vari kumiswa pamberi pedare muWashington DC vachipomerwa mhosva nomwe dzine chekuita netsambambozha dzaisvibisa munhu aikwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika amai Hillary Clinton avo vakambovawo gurukota rinoona nezvekunze kweAmerica. Munyori mukuru wedare reparamende vaKennedy Chokuda vanoti vari kutarisira kuti bhiri reZimbabwe Investment Development Authority rokukwezva vekunze sezviri kuitwa kuRwanda ringava mutemo mukati memavhiki matatu. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Gore rapera nekuda kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze, Zimbabwe yakakoka dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi kubva kuRwanda dzinosanganisira mukuru weRwanda Development Board muzvare Clay Akamanzi uye vanoona nezvemabasa mubhodhi ravo vaEmmanuel Hategeka. Bhiri rezida iri rine chinangwa chekuita zviri kuitwa kuRwanda zvekuti munhu kana achida kutanga bhizimisi anotora zuva rimwe chete chete kuti anyorese. Muzvina bhizimisi vaLaxon Zembe avakamboshanya kuRwanda vanoti kuda kutanga bhizimisi muZimbabwe mutoro pari zvino.
Ndakabvira kufara zvikurusa nezvatakaona ikoko kuti pamaawa anoita iwo makumi mairi nemana unogona kunge watopedza kutirwa matamba ekuti utange bhizinesi rako. Munomu zvinototora mwedzi zvakafanana neni iye zvinezvi pane mainvestment yandiri kuita iye zvinezvi anoda matsamba akasiyana siyana siyana. Ndatova negore ndichingofambira matsamba akasiyana waenda uko wadzoka waenda kuini muZimbabwe nemuZimbabwe muno kwa kuzoti zvazvo umwe munhu ari kubva kune imwe nyika nhamo yacho yaanowana yakakura.
Mashoko aya atsinhirwawo nemwe muzvina bhizimisi wevaimbova sachigaro weZimbabwe Investment Authority vaNigel Chanakira. VaChanakira vanotsanangura mashandiro anenge oita ZIDA kana wave mutemo wenyika.
Ndinovimba kuti rinobatsira nekuti mirau yanga iripo yeziya yanga isingape ziya masimba ekupindira kana vanoda kuinvesta vauya. Saka each authority yanga iine murau yayo, asi chiriku chatiri kuona ndechekuti kune dzimwe nyika munhu kana uine mari yako uine business plan yako iri clear unotogona kubuda muzuva rimwe chete chairo waane malicense acho ekuti uite business.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vane maonero mamwe chete.
Zvinhu zvandinoona kuti zvakanaka kuti varoda kuti bumbiro rinobatsira kuti Zimbabwe Investment Authority ne Export Processing Zone Authority nemamwe maboka anobatana nezvekukwewa vanouya nemari dzavo anga achibatanidzwa zvinove zvinobatsira kuti pasave nemaorganizations akawanda ari kuita zvinhu zvimwe chetezvo. Zvobatsira izvo kuti zviite kuti madecision akurumidze kuitwa zvisingatori nguva yakareba.
Asi vaZembe vanoyambirawo kuti mutemo woga ushande kana munyika musina kugadzikana.
Zvinodawo futi zvakare mutemo wekutungamirira unoona kuti hapana huori unoitika ndochekutanga. Chechipiri zvinoda kuti tigadzirisewo imwe mitemo yose yakawanda iripo inoshungurudza vanhu vemabhizimisi zvichibatsidzira nemamiriro akaita zvematongerwo enyika munyika yedu yepari zvinezvi. Zvinodzinga vanhu vanouya vanoda kuti vatange mabhizimisi muno.
Vachiparura bhajeti regore rino mukupera kwegore rapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati Zimbabwe yainge yakwezva mari yekunze kana kuti foreign direct investment inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi manomwe chete, zvichireva kuti iri kukundwa zvakanyanya nedzimwe nyika dzakaipoteredza. Zambia yainge ine mari inopfuura biriyoni imwe chete yemadhora, uku Mozambique ichidarika mabiriyoni maviri. Munyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica, South Africa ndiyo inokwezva mari yekunze yakawanda kana kuti FDI. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulu.
Hurukuro pakati pevamiriri vehurumende nemasangano anomirira vashandi vehurumende nezuro dzakatadza kuwirirana panyaya yemihoro. Apex Council iyo inomirira masangano evashandi vehurumende anoita 16 inoti hurumende haina chitsva chayakauya nacho kumusangano wakaitwa nezuro. Sachigaro weApex Council, Muzvari Cecilia Alexander, vanoti zvinhu zvichakaita manyama amire nerongo.
Nezuro takaita meeting vashandi vehurumende takasangana nehurumende kutaitarisira kuti hurumende ichauyawo yaimprova 300 million offer yavakatipa last week. Isu tasvikako takazoona kuti aiwa vanga vakaodzosa iyo 300 million yacho. Saka tichiitarisa zvakare takaona iri mari ishoma, saka hatina kuzvitambira.
Saka pari zvino matarisira kuita chii?
Tangaitarisa kuti tidzokere zvekumeeting mangwana Wednesday nehurumende. Kana tichasangana tinotarisira kutiwo vachauyawo neofa yavanenge vaimprova. Zvatichapiwa izvozvo mangwana Apex Council ichazenge ichizviongorora tozoona kuti tofamba sei. Asi nezuro patakabva kumeeting yeApex Council, maunion mazhinji anga akutoti aiwa tafunga kuti timbomira mabasa, asi kuti takatozovaconvinza kuti aiwa ngatimbomirirai meeting yeWednesday. Saka zvichazoitika mberi tabva kumeeting yatinge zvichazoonekwa zvichizobuda mumeeting yatichaita neThursday yeApex Council.
Sachi Garo ve Apex Council Muzare Cecilia Alexander vari parunare kuharare. Tabata wo vanona nezo kufambiswa kwe basa mu Progressive Teachers Union of Zimbabwe va Ladistos Zunde avo vanoti sanganoravo araka gadzirira kuramwa mabasa kutanga nemusuwe China kana urumende ikasa gadzirisa zvichemo zvavo.
Saka tiri kuti kana musinga di kuti ipa 4,000 pa munhu chiti pa equivalent ye 4,000 in US dollars. As simple as that.
Musangano wa mangwana uyu chii chamuri kutarisa?
Tiri kutarisa isusu kuti vakonzide zvatakavapira. Zvandanzi vandabva mukutaura iyo value yemari yatakavapa iyoyo. Saka musangano wechitatu uyu ukatadza kuuya nemari zvautse ari positive kwatiri. Tiri kuti china chacho survey yacho hatisi kuenda kubasa zvachese yava fully fledged industrial action.
Muri kubvumirana here pachenyu samasangano anomirira vashandi muhurumende?
Hongu ipapo ndinoda kuti for the first time takwanisa kuwanana, takwanisa kubvumirana kuti zveshuwa zvina hazvina kumira mushe. Zvakona ipapo hapasisina futi mumwe mukana wekuti timirire misangano isina zvairi kutipa. Isu sePTUZ we have agreed as management to say kana pasina chabuda musi weWednesday full throttle hapana munhu ari kuenda kubasa.
Ava vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwebasa muPTUZ vaLadisto Zizunde vari parunare kuHarare. Tochimboenda kuna Marvelous Musanganya uye kuti tinzwe zviri musocial media.
Muchirongwa che Let's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Tanga tiri kutarisa kurudziro yemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa avo vari kukumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya yeZimbabwe zvichitevera kusungwa kuri kuramba kuchiitwa vanhu vanosanganisirawo nhengo dzebato ravo mushure mekuratidzira kwakaitika munyika masvondo maviri adarika. Tanga tichitarisawo zvenyaya yekuti magweta ari musangano reLoso Society of Zimbabwe anoratidzira achiti haasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika nemapurisa nemasoja.
Klapos Matamba ndini ndiri kuBotswana.
Taurai tinzwi.
Nhau iyi inonetsa nekuti tikatarira kuti vanhu vakabatwa chibharo vari kubuda vachiti vakabatwa chibharo. Havana kukwanisa kuti vaende kuti vandorapwa kana kuti vandoongororwa kana kuti vandomhanyara kumapurisa nekuti vakasvika ukoko vanotoonekwa zvachinzi ivo ndo vane mhosva. Saka zvinhu zvakaoma. Handizivi kuti ndo new dispensation yacho here irimo munyika. Right. Totarira kuti izvizvi vanhu vakakuvara vazhinji vamwe vari kukundikana kuti vaende kuchipatara. Nekuda kuti vakaende kuchipatara vanonzi kunodiwe tsamba dzinobva kumapurisa. Ukaende kumapurisa kwacho zvinhu zvakaoma kuti mupurisa akakurova then okupe tsamba. Saka zvinhu zvinonetsa futi. Saka panotode kuti paongororwe kuti poitwa sei, pogadziriswa sei. Asi nisemaonere andinoitawo semafungire angu. Nhau iripo haisisiri yekuti kana veopposition vati kana president vakapinda ivo vamunangagwa vachipinde muparliament ivo vobuda. Saka vavhotera kuti vagone kutimirira. Saka kana vakabuda orait izvi vanosara ndive ZANU-PF varimo. Hapana chavanokwanisa kuti vasumudze maissues maproblems atinofesana navo isu vanhu vakavavhotera.
Ndori kuDubai. Isu tiri kunongobva takahexoka bozi tito nehamba dzakarohwa dzakakuvara. So iripo kungoda kungoti maleaders vaone zvekuita vagare pamwe chete bozi ari kunyanya kuasiswa isi tisu kwete ivo vari kutambura vacho masizen tisu kungogara taafrica.
Ii dzini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa che The Connection na 8pm chiri kurangarira mabasa akaitwa na Oliver Mtukudzi uyo akaitwa gamba renyika uye zvaakaitira vechidiki muupenyu hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Se
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nhasi vakumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya yeZimbabwe zvichitevera kusungwa nemapurisa kuri kuramba kuchitwa vanhu. Magweta anoratidzira Harare achinyunyuta nekwavanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzavasungwa pamwe nokuchorwa kwebungiro remutemo enyika. Pastor Ivan Mawarire vanopiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Tasvika kumagumbo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soko isika tisenda baku VOA ndebe.